utawulacho kwa hili izo zizi ya andisi kukwanisa andisi kukwanisa ni mfaro nukuti umezira kugara mwusungwa chunu chinorema ene uri mwusungwa uri mwusa ya umeziwa kutangina mwusa ati uchingoro mwusungwa mfaro wandina uparizi ino waka wandisa
asi kubira za maka budiswa mwusungwa maka kwa nitaere kujokira kubasa zvakanaka pasina matambudziko amaka sangana na wakubwa kubasa rezvidzidzo
matambudziko ndakasangana ne akawandisa nekuti handiti unoziva mareporting conditions angu ndanga ndinofanira kunoreporta every Friday kupolisi saka unoziva uku uri kubasa saka vari kubasa vangavopedzisira vatisira ndinzwisisi saka zvanga zvichinetsa zvichiunza futi mafinancial concerns mari dzacho kufamba nokuti kwandinoshandira nekwandinoreporta every Friday ndaichobuda mari yakawanda unoziva kufamba kwemazuva ano kuri kudhura saka ndaibuda mari yakawanda lati kushungurudzika kwacho kwakanga kusina kupera kuramba uchingova mukushungurudzika uchingoenda uchingonoshungurudzwa uchingonodzokera uchingonoripota saka zvanga zviri zvinhu zvanga zvisina kundiitira zvakanaka zvasina kundipa mufaro plasi kusaziva kuti ramangwana rangu rakamira sei handina zvanga ndichikwanisa kupurana saka upenyu hwangu chaihwo hwakadhistebhika zvisingambodzire.
Pane matanhero amuchatorerawo vamwe vacho ivavo vakakuendesai kumatare muchizopedzisira masungo?
Ndinoona sekuti kuti tione kuti mutemo wateredzerwa. Ndiri kuenda kunoona gweta rangu mangwana. Tiri kuda kutotanga kuti tishande naizvozvo kutanga mangwana. Saka ndichaenda kunoona gweta mangwana. Ndichotanga kutoweka neri kutoshanda nenyaya iyoyo. Dzamangwana toona kuti zvoitozvifambisa sei.
Tichitarisawo nguva yamakapedza muri muusungwa zvinhu zvanga zvakamira sei zvii zvamunorangarira?
Ndakasangana nenguva inorwadza. Ndakasangana nematambudziko akawandisa pandanga ndiri muusungwa. Ndakarwara ndiripo. Dzimwe nguva ndanga ndichitadza kana kuti ndirapiwe zvaienderana nezvandainzwa. Upenyu hwangu chaihwo hwakakanganisika. Mhuri yangu chaiyo hazvina kuita zvakanaka. Ndinotorangarira mwana wangu mukuru akatosvika pakutadza pamuviri. Saka zvino zvinoramba zvindishungurudza nekuti dambudziko rangu iri rakazosvika pakubata kunyange nevana vangu.
Asi pakurwira kodzero dzenyu zvakakudzorerai kumashure here muchiri makasimba here kana kuti mamboti aiwa rega ndimbomira pari zvino?
Izvi hazvina kundidzorera kumashure zvakatondisimbisa.